Ma report asvika kuofisi kwedu kuno kuzivavo kana Center for Youth and Policy uko kwataziviswa kuti muwadi 7 kudunhu rekwaHutu kuGokwe inova part of Midlands North kune kushunguruzwa kuri kuitwa vanhu vanofungidzira dziri nhengo dzeMDC vachimanikidzwa kudzosera matishirts avakapiwa nechiso chepanamisa vamobvenzvangirai. Maposters erally yavatsvangirai tarisirwa kuti vaGokwe vhiki rino achibviswabviswa achivharurwa zvinzi atenderwe kunge achiiswa mudunhu rekwaHutu ndava kupanduka zvakare kutengesa. Vamwe vanhu zvakare vachibvundutsirwa kuti vakaramba vachisapota musangano weMDC vatange vachibviswa mudunhu iri. So maripota asvika kwatiri achiti ari kutungamirira kudzvinyirirwa nokushishidzirwa kwevanhu munzvimbo iyi. Ndivice chairperson wezanupf anekwa vamutambisi zvakare zvikanzi pana savhuku vanoitwa Edward Ruraka vari kuti vanhu vanosapota musangano weMDC vachabviswa mudunhu iri. Koti chikomana chechidiki chonzi Tafadzwa Dhokotera chonzi icho ndo chiri kufamba chichidambura maposta avatsvangira neimavo mapolitical parties zviri pachena chichiti mutemo uri mumaoko acho zvakare hapana zvachinokwanisa kuitwa.
Zviitiko izvi zviri kunzi zvakaitika rini?
Zviri kunzi zvakaitika kuGokwe mushure mazuva mashomanana atabva kwari tanga kubva neFriday Saturday Sunday zvakare kusvika nhasi. Zvinhu zviri kuitika mazuva ese tanangana nokusarudzo zvasiya vanhu vemudunhu iri vakabatira ura maoko.
Zviitiko izvi zviri kumhangarwa here kumapurisa?
Vanhu avanga vachiraranga vachitya kuzviripota kumapurisa sezvo vakanga vaudzonzi bato racho riri kuvavhundutsira iri harisi bato rinoripotika kumapurisa. Asi isu secivil society inokurudzirawo kuremekedza kwekodzero dzevanhu tati haiwa zviitiko zvakadai so zvinofanira kuripotwa kumapurisa. So tavakurudzira kuti vaende sezvo vaine umboone mazita evanhu vacho vari kuti ndo vari kutyora kodzero dzavatatawa ngavaende kunovaripota kumapurisa.